mukuru w'inishini rwosinda batawanda cyane ni mumwe bange bagizisa batori be nawo banotisa ruzoza garadishanisa manamba pa wandu no kudaro batori be nawo banofanirwa kuba ni ruzivo rw'impande y'pamusoro kwitsa kuti mashoko abano pakurira be ruzinji anzwisike nyore
bumbire redu rinotisa ruzoza dzedu zvofanira kunge dziri verifiable zvichireva kuti tomana kunge tine mukana wekuti zvataurwa nezeki tinokwanisa kuzvijekesa here kuti zvechokwadi ndozvaitika saka hatisisiri kutarisira sarudzo yekuti zvinenge zvataurwa neelection commission ndizvozvo aiwa hazvichenesi sarudzo yedu zvinochenesa sarudzo yedu ndeyekuti election commission ikati kwaprindwa mabalots akati vanobva vatiratidza kuti zvishuwa mabalots acho ndeaya tamasungirira pakati patichazomabuditsa kubva apa maaverenga maona mabalots mangani ndo zvinofanira kunge zvichitapwa munhau izvozvo kuitira kuti zvisangova nyaya chete kuti ndinge azohwina sarudzo kana kuti kwakati vanhu vakarohwa izvi zvakakosha kuti zvinge zvichitaurwa kunaka kwesarudzo hakungobudi nekungotaura nyaya kuti chakati ndo chakazoitika kunobuda nevapepi venhau vanenge vachienda kunofukunura vachitsvagiridza kuti zvataurwa chokwadi zviri kusapotwa here nemafacts ari supported nedata
mutori wenhau pachirongwa ichi rismusodza anoti panyaya yesarudzo panobuda nyaya dzezvouwandu uhwo hunoda hunyanzvi pakuhushandisa nemazvo
data journalism inotipa zvinhu zvekushandisa zvinotibatsira kuti tigone kuona kuongorora kuti ichokwadi here chiri kutaurwa nevanhu kunyanyanyanya vanhu vari vanenge vachikampena vanotaura manumbers ikuda kuratidza kunge vane masimba kunge vane vanhu vakawanda zvinonyanya kumarali and also takatarisa kune vanoongorora maelections aya vanhu vakafanana data journalism inenge yakutibatsira manje kugona kunyatso kuverifya information munyaya inobuda pana kana pavoters roll nekuona kuti zvakutaura ndezvechokwadi here zviri kutaurwa even kukazoitwa maelections aya anenge akanzi akabiridzirwa kana tine madata journalist anongagona kubatsira panyaya idzi kuongorora nyaya nekuferifeta nekugona kunyatsoona kuti ichokwadi here chabuda ichii
nyanzvi munyaya dzezvidzidzo zvedata journalism vamauve mukudu vanoti mamiriro aita zvinhu neshanduko yaveko mazuva ano vatori venhau vanosungirwa kunzwisisa data journalism kuitira kuti basa ravo munguva yesarudzo rive remhando yepamusoro
saka zvakakosha kuti majournalist edu anga achinzwisisa nyaya dzekushanda nemakombyuta idzi kuti nyaya dzavanonyora dzingewo dziri nyaya dziri accurate uye dziri kuenderana nezviri kuitika mazuva ano mukatarisa kuenda nyika kwaakubuda atingati data kana information yakawandisa and majournalist edu kana asina maskills ekuti vange vachishanda neinformation iyoyi havakwanisi kunge vachiinfoma nyika saka zviri in public interest for example kuti majournalist edu anga achitaura nyaya dzakaita semaillicit financial flows nedzimwewo nyaya dzisingawanisi kutaurwa nezvadzo asi dzinenge dzichikwanisa kunge dzichinyoreka chete kana vachinge vachikwanisa kuverenga data nekushandisawo makombyuta kuti vaongorore nekupepeta information yavanenge vavanayi
mukuru wemedia center vaenes mudzengi avo vakaronga dzidziso iyi vanoti vatori venhau vanofanirwa kufambirana nenguva kunyanya mukunyora nezvesarudzo zvinoudzamu
data journalism inyaya yokubudiswa kwemashoko kune umbowo here kwekuti panoshandiswa zvakaita semagwaro angabuda mudzinhamba angabuda mumaripoti angabuda paindaneti nezvimwe kuti zvinenge zvichinyorwa nezvazvo zvinatsobuda kuti zvine uchokwadi saka iyi inyaya youmbowo hunosimbisa zvinenge zvichibudiswa pakutapwa kwenhau nokubudiswa kumashoko
vatori venhau vanobva kunzvimbo dzakaita segwanda bulawayo masvingo marondera mutare karoi uye nemuharare vanga vari pamusangano wemazuva maviri uyu wakapera nechitatu ndakamirira studio 7 Harare ndini Ledha Moyo.